problemu yekuti tikandeye kuti mukoma blessing vanhu vari kuverenga zvatisina kunyora zvatakanyora ndezvekuti takakumbira dare kuti deleted and report inge ichiitwa annulled or to be voided necourt nekuti haina kuteedzera section 161 yebumbiro remutemo yenyika and haisitenderana neelectoral law havasi kuti havana kuteedzera yekutanga kuti kana vachiita delimitation vanofanira kunge vachiteedzera population population centers results anhasi haisi yabuda chogoenda kwechipiri 20% threshold mukati mematunhu kubva kuward kusvika kuconstituency haina kubuda zvakanaka vakanga vakapfuudza nealmost 67% 54% vachisiya mutemo we20% saka tikuti izvozvo izvo handizvo
saka poitwa sei nenyoka yamuri kuti yapinda mumusha iyi vaadamu
zvaakune vheki kuti iyo ichaikanakana dare rikaona zvakakodzera kuti vapfuudze delimitation report zvaakune vheki kuti vanotora 2 months here 3 months here 6 months here time frame iyoyo ndeye vheki haisi yedu
asi ka vamwe vasiri kuwirirana nemi vari kuti ivo kana gwaro rakanyorwa nevheki iri kuganhura miganhu rikanzi nedare rakaitwa zvisiri pamutemo bumbiro remutemo rinoti panofanira kushandiswa miganhu ya 2008 kana kuti delimitation report yakaitwa ipapo
mukoma izvo hazvikwanisi kuitika maboundaries a2008 akaitwa neyainzi delimitation commission yakanga ichitungamirwa navachidya usiku delimitation commission yakanga iri mubumbiro remutemo welancaster tobva tabva tobva taenda pachinhu chechipiri vatobayiwa mudede wangu waregistrar general ndo vaiva namaelection kubva kune voter registration kubva kune kutorisa zvitupa zvairegistrwa ipapo ndo vaideclare maresults kubva kuward ndo vaideclare maresults kusvika kuna president uyezve tobva taenda kuti vamudede vakanga vachitungamirira yainzi national elections directorate national elections directorate iri zvakare mubumbiro remutemo rekulancaster house yekinge yakazara masoja yekinge yakazara vana chihuri ivo vakanga varivo chairman vaidaidzira maelection results aya saka mukadzokera kune bumbiro remutemo mukadzokera inini ku-2008 boundaries maita reinstate oro madzora bumbiro remutemo wekulancaster rakanyorwa kulancaster kubritain saka izvi hazvikwanisiki kuti nyika inge ichirwana nemabumbiro emutemo mairi